isu tinotofara neukanziriwa kwematende emhando idzi, but nyaya yedu yekungoti zvazvinongoratidza ndezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda. If you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts the ministry of finance, takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way, way beyond the market. Vanhu vose vanosupplya government vane vachitangopa, vanoita kudira negovernment varumuta zvechimbabva. Saka we are not saying it must end there, but further investigations must be done. Kana pane vanosungwa ngavasungwe nenyaya dzeumbavha nehuhwo remhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anozenge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment department ose kutosanisira parliament, kota isabvishiwa inoi procurement unit ndiyo ine maofficials anosara unge achiteya. But kana takudila zvedu nemaissues eaccounting, the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament, saka ndiye anofanira unge achizokwanisa kuanswa wamukwatiri on behalf of interpretness zvakasvika ipapo sei. And the disciplinary action must be taken against those members of the procurement board nevamwe vose vari involved panyaya.
Imiwo sekomiti yeparamende hamunawo here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamende iwayo?
Isusu palevhu redu ipublic accounts committee, ipost budget committee, haisiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi, Honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Toita svipa ndainosvirisa paramende yose inho, because vanhu havazozivi kuti akazviita chaiye ndiani. Vanongoti paramende zoreva kuti munhu wese ariko vana vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body. Tinofanira kunge tichiita zvinhu zviri nani.